vaungana kuzoonekana nemufi vanosanganisira vanoita zvemitambo vashandi vehurumende vemakereke pamwe nehama neshamwari munyori mukuru mubazi rezvemitambo vanicolas moyo vati vafara kuti hurumende yabatsira pakuvigwa kwavo runova ruremekedzo rukuru
hurumende yakaona zvakakodzera kuti vapiwe the state assisted a funeral
vakamboshanda nachenjerai mune zvemitambo vari mutambi uye vachitungamira sangano reafrica sun motion pictures vastephen chigorimbo vatsanangura mushakabvu semunhu akavhurira vamwe vatema nzira munyaya dzekuita zvemitambo
munhu akanga akasimba pamazuva azvainetsa nokuti mazuva avo chaiwo mazuva avarungu pavanenge vachiri kutonga
mutambi wechidzimai kesia masona anozikanwa nerimadonhorirwa rekuti muchaneta anoti mushakabvu ndiye akamupa chidokwadokwa chekuita zvemitambo
kwatiri isusu Susan Chenjerai is an icon, a legend and ndo mapioneer e-acting muno muzimbabwe kumadzimai saka kwandiri munhu wekuti ndingati she's an inspiration
mumwe wemutambi wechikuru wemuharare ambuya rosemary chiona anoti amai rwizi munhu akasimudzira tsika nemagariro evatema
vaimiramira nemurume wavo vachimutsigira asikana vaakumbava vega vaitaura mashoko anodzora munhu ko munodarireko pane vanhu naibabarwe
vachitaura nestudio 7 vanongorora nezvemitambo vachishanda nesangano recomplete arts project vapeter churu vanoti mushakabvu akaita kuti zvemitambo zviite chiremerera
vakatanga kuita basa redu remadrama nguva yakanga yakaoma chaizvo zvichinzi izvi ibasa remarombe kunyanya-nyanya vanasikana vavasingatenderwi kunzi anoita basa redu iri zvichinzizvo ibasa repambi
mugore ra2020 chenjerai ndemumwe wevanosvika makumi mana vakaremekedzwa nemubayiro wenama legends semucherechedzo wekupemberera makore makumi mana zimbabwe yawana rusununguko kusvika panguva yekushaya kwake chenjerai ange akambosiya zvemitambo ave mufundisi mukereke yethe new gospel church of god uye ange ave nemakore makumi masere nematatu ekuberekwa 83 chenjerai akatanga zvemitambo kumakore kuma1950s asati atangazve kuimba mugore ra1951 ange ari nhengo yechikwata chevatambi chebandu actors ndokuzobatana nechikwata chemarandelas bush babies muna1958 akashanda nevaimbi pamwe nevatambi vakaita mukurumbira vanosanganisira mushakabvu safirio madzikatire aizikanwa nekuti mukadota mushakabvu oliver mutukudzi pamwe nathomas makanya mapfumo ndakamira studio 7 muharare ndine pasmo nzofu